Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu chikumi 26/2019 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page pedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri wesangano revarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vakabudiswa muhusungwa. Zimbabwe iri kubatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva revanhu vanenge vaiti vakafira mberi kana kuti United Nations International Day in Support of Victims of Torture. Tichanzwa zvekutaurwa nemi vateereri veStudio 7. Iyi ndiyo imwe yemisoro inhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wesangano revarairidzi vemumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vakabudiswa muhusungwa nezuro manheru mushure mekunge mutongi wedare reMagistrate arasa chikumbiro chehurumende chekuti vapfigirwe kusvika vatongwa. VaMasaraure vari kupomerwa mhosva yekuda kubisa hurumende pachigaro. Vakasungwa svondo rapera nechishanu pavakaenda kunozviratidza kumapurisa paWedza Police Station vachipomerwa mhosva yokutyora chibvumirano chekuti vatongwe vachibva kumba kwavo. Mapurisa anoti vaMasaraure havana kuenda kumapurisa musi wa14 mwedzi uno, asi mutongi wedare akarasa nyaya iyi nezuro zvakaita kuti vaMasaraure varegererwe mushure mekunge vagara muchitokisi kuHarare Remand Prison kwemazuva mana. VaMasaraure vari kutarisirwa kudzoka mudare zvekare nhasi mangwanani kuti nyaya yavo yavari kupomerwa yekuda kupidigura hurumende munandira wegore rino inzwikwe. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7 uyo akavabata vasangobuda mujeri nezuro manheru.
Dare ratonga richiti hapana kumhura mutemo kwandakaita maringe nenyaya yemabhewo conditions angu, saka ndichangoramba ndiri pabhewo randanga ndinaro ndichienderera mberi nekumirira tongwa yekupomerwa kuda kubvisa hurumende iyo yatakapomerwa muna January. Asi magweta ari kuti kubva tiri kupinda mudare tiri kuda kutompikisa nyaya yekuti tisarambe tichitombopinda mudare nenyaya yekuti kubva muna January patakatsungwa hapana upo hwatovawiswa mudare nesteti kuti yakatisungirei uye kuti mhosva yatakapara chaiyo ndeipi. Saka tiri kutarisirawo kuti mudare richarasa nyaya iyi sezvo steti iri kushaya umbowo panyaya iri kutipomera.
Ko, pamakasungwa hamuna kunge muchipomerwa here imwe mhosva yakaita kuti musungwe?
Patakasungwa apa kepira kana ndakupomerwa mhosva yekunzi ndiri kutyora maconditions ebail andakapiwa pandakambosungwa muna January. Ndo mhosva yandakadakasungwa nayo yekunzi ndakatama kubva kuHwedza kuchemhanza kwandakapa address. Ngaari manyeba angabikwa nestate ayo akazobuda mudare kuti dzanga dziri nhema pachizouyawo vafakazi vanosanganisira mukuru wechikoro vachitaura kuti zvemene ndichiri mushandi weikoko. Saka pandakasungwa apa ndo mhosva yanga yakutaurwa yekunzi ndiri kutyora zvakatarwa nedare pamabail conditions enyaya yemuna January yetreason.
Kubva pamakasungwa svondo rapera kusvika iye zvino, manga muchiri mumaoko emapurisa here kana kuti mahama kumajeri?
Taka ndadove kumajeri kwatati togara nevasungwa vakasiyana-siyana, ndatomudhiklasi rekujeri tichitonzitisa vanhu vane mhosva huru huru. Tobuda kwandatoita izvezvi tatosunungurwa kubva mujeri.
Mungatiudza kuti makagara sei kujeri kwamaamuri uye maamuri kujeri ripi?
Tanga tiri paharare remand prison apo patanga tichigara muchimba chine china zvikuru tiri nguva tichisvika 90 murimo munenge muine chimbuzi chinoshandiswa nevanhu kuchizopiwa vanhu zvikafu chimwe chakangozara mvura chekuti hachinyatsotyike nemunhu akararama zvachose painewo kumhanyiswa kumhanyiswa kwamunenge muchingoitwawo nevachengeti vejeri. Saka yandonguva yatatikori yekuti tisatombomhanya kuna nachiremba kutariswawo kuti hakuna zvirwere zvatakabatira here munguva yatatiri mujeri iyoyi.
Mataura nyaya yekuti muri kutarisira kudzoka kudare, chii chamuri kunangana nacho kudare?
Kudare musi wechitatu rangaradzi zuva raragara rakatarwa reri routine remand hearing ratanga takapiwa musi wa29 May. Saka ramva rangosanganisirawo nekubuda kwatabva ndaita. Saka kuenda kwatiri kuita kudare tirikuda kuti tinorwisa kuti tichirega kuramba tichidzoka sezvo state iri kushaya umbowo panyaya yakatipomera muna January. Saka patiri kuenda na8:30 tiri kutarisirawo kuti daro ringazotonge richitibvisa parimandi sezvo state yashaya nyaya yekutipomera ino.
Saka manzwa sei pamanzi nemutongi wedare muregerwe?
Izvinhu zvekuti hazvingandifadzi nenyaya yekuti ndasingafanira kumbobvira ndasungwa pekutanga. Asi ndinoda kukotaura kuti nguva yatanzi mujeri inguvawo yekuti unowana nguva yakunyanyofunga nezvebasa ramunoita. Tichinzwa kutonzwa kukurudzirwa kwakanyanya kuti tifanira tienderere mberi tichirwira nhuna dzedu dzinosanganisira kubhadharwa mari inokwana inoita kuti tikwanise kurarama sevashandi munyika ino yeZimbabwe. Saka pataburiswa zvedu tangoti ndangofara kuti tawanawo mukana wekuti tibatane nevamwe vose vatinoshanda navo kuti tenderere mberi tirendere nehondo yekuti vanhu vawane living wage, vanhu vasarambe vachirarama munhamo yakaita seyatokurarama nayo nguva ino. Tatobudawo tinzwa nyuzi dzekuti kwakutonzwikwa nemazimudhola zvinhu zvatisati tanyatsoonzwawo nevamwe vandinoshanda navo kuti seunion tiri kuti chii. Asi ndinoziva kuti sekuwirana kwataisingoita hazvingamboite kuti mari yedu iwedzere, ticharamba tiri munhamo. Saka tinofanira kuramba tichirwisa kusvikira tapuwa mari inokwana.
Avo vanga vari mutungamiri weATUS vaObed Masaraure vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Nasi Zimbabwe iri kubatana nedzimwe nyika dzepasi rino mukucherechedza zuva revanhu vanenge vaitwa kafira mberi kana kuti United Nations International Day in Support of Victims of Torture. 26/10 ndiro zuva rakatarwa kucherechedzwa zuva iri neUnited Nations. MuZimbabwe mune vanhu vakawanda vakaitwa kafira mberi kana kuti vari kupomera mauto nemapurisa mhosva yekuvarova zvakaipisisa vari muusungwa. Mumashoko kuvatori venhau mukucherechedza zuva iri, sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti hurumende yeZimbabwe inofanira kuisa ruoko rwayo pazvibvumirano zveUnited Nations zvokuranga vanoita vamwe kafira mberi. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nhengo yeZimbabwe Lawyers for Human Rights vaJeremiah Bhamu.
Zuva iri rakakosha zvakanyanyisa nekuda kwekuti chidzidzo kana kuti chivimbiso chatinofanira kupanana sevanhu ndechekuti tinofanira kubatana zvine mutsigo zvine hunhu, tichiremekedzana, tichibata mumwe nemumwe wedu semabatirwo atinotarisira kuitwa isu pake zvedu. Saka izuva rakakosha kuti ndo rinotiyeuchidza yatinoti spirit of ubuntu yatinoziva isu sevana veAfrica.
Asi handi zvinhu zvinonetsa here kuti hurumende yeZimbabwe haisati yazadzikisa zvimwe zvibvumirano zvekuti vanhu vasaitwe kafira mberi?
Hurumende yeZimbabwe chairi kukwanisa kuita pari zvino inozopesana nezvibvumirano zvainenge yasainira pasi kuti ndo zvainoda kuti tinge tichaita. Haisati yazadzisa zvizhinji pazvirango kana zvibvumirano zvakaitwa nenyika dzepasi rose kuti zvinge zvichifanira zvichiitwa kuti vanhu vasambunyikidzwe kana kuitwa kafira mberi. Tinoona ndo itori pamberi yekuita zvinhu zvakadaro muvanhu vayo. Tine mienzaniso yakati wandei yataona kunyanyanyanya mune iro gore rino ratiri negore richangopfuura iri, zvinotaridza kuti hurumende haisati yava nechido chekuti vanhu vasaitwe kafira mberi. Saka hongu inongonosaina zvayo zvekuti ingota rimwe nyika dziri kusainawo, asi pazviito haisati yachinja.
Asi tiri kuonawo vamwe vanhu vanenge vaitwa kafira mberi vachienda kumatare kuti vapiwe mari dzemuripo. Izvi zvakakosha zvakadii?
Zvakakosha nekuti zvinopa iyo chidzo yekuti pane musiyano pahurumende yedu. Kune matare kozoita executive inova iyo ine mapurisa, masoja nemaminista. Zvinobva zvataridzazvo kuti hongu pane kakuzoenzaniswa kanozoda kuitwa. Asi zvinozoitwa nehurumende yacho manje hazvizoburitsi chido ichocho chekuti zvinge zvichigadziriswa. Nekuda kwekuti dare risinge ragura kuti mari yakazvachose, imwe nguva inotozongobhadhara chete mushure mokunge paitwa futi imwe nyaya inoenda kudare yekuti ngatichisungisei maminista acho kusvika vabhadhara mari iyi. Uye pavadzinozobhadharwa dzinenge dzisisina kana chirevo zvachose. Zvaitopa muenzaniso nekuchinjwa chinjwa kuri kuitwa mari dzemunyika yeZimbabwe. Hazvichina zvazvichareva kana munhu akanzi ngaabhadharwe mari yake iri ichishandisa mari dzekunze kwenyika. Nekuti yakabva yachinjwa ikanzi yakungofambirana neyemuZimbabwe. Mangwana fumeko kunzi kwane interbank rate, mangwana acho kunzi hakusisina futi zvinhu zvose zvakadaro. Saka kureva kuti mari dzacho kunyange dzapiwa nematare hadzichina zvachereva, dzangoraswa kunzi.
Nhengo yeZimbabwe Lawyers for Human Rights vaJeremiah Bhamu vange vari parunhare muHarare. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Mupepanhau reHerald mune nyaya yokusungwa kwevaiona nezvemari kuZimbabwe National Road Administration kana kuti ZINARA vaSimon Taranike vachipomerwa mhosva yokushandisa chinzvimbo chavo zvisina kunaka uye kuedza kuvanza uori. MuDaily News mukuru weZimbabwe National Army vaEdzai Chimonyo vari kukurudzira Maguto kuti aite mwoyo murefu panguva ino zvinhu zvakaoma kudari. MuNewsday mune nyaya pamusoro pechikwata chenhabvu chemaWarriors icho chinonzi chiri kuronga kutamba zvakasimba mumutambo wayo neUganda nhasi manheru. New Zimbabwe inoti vechidiki veZANU-PF vachitungamirirwa nomutevedzeri wemunyori wavo vaLouis Matutu vakapinda zvichisimba mumahofisi ekambani yeNational Foods vakati vanoda kuona mazita evashandi vekambani iyi. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Makadi henyu mukomata anonoka Wande namukoma Blessing navose vanoteerera Studio 7 maZimbabweans. Ndinokumbirawo kuti ndimbosheyawo advice yangu yandinayo munyaya yekutorwa kwakuitwa mari yekunze chinzingakushandiswe maRTGS. Ndinoona sekuti zvakaoma kuti munyika medu muchachiomesesa zvekuti ivo pachavo vakazviita zvinhu zvacharegreta. Nokuti zvinhu zvakuzosvika pakushayikwa muzvitoro zvokuti vaya vanga vakastoka zvavo vanazvo muzvitoro vachatora voti regai tichengetere kudya isu nemhuri dzedu. Vanhu vari kuenda vachinotenga zvinhu kunze kwenyika vari kunotenga vachishandisa mayusa maranzi. Saka ndiani munhu angatabva mukati menyika yeZimbabwe oenda kuSouth Africa unotenga zvinhu nemaranzi uye achipa munhu neRTGS? Hakuna zvinhu zvakadaro, hakuna zvinhu zvakadaro. Profiti yacho inenge iri papi? Chaita pana vamuturi nuve namunangagwa ndechekuti maadvisor avo avanavo ari kutadza kuvapanga saizvo chaizvo. Vauraya nyika tudhungu west, hazvichagadzirisika zvinhu zvavari kuitai. Zvazvitombori nani vanhu vachibata vachiwana tumadhora itoto unotenga chikafu chevana vachipa vana. Nometa zviri kudhura asi vachizviwana zviri nani. Iko zvino zvichazoshayikwa zvachose zvokuti vachatadza kuziva kuti voita sei. Saka zvinotori nani kutoti mayusa iwayo kana maranzi iwayo achinge achitombowanikwa mukati menyika, zvinotori nani kuti zviite zvitomboshanda zvakadaro pane zvavaite zvauraya nyika zvisingambogadziriswa vanhu
akadenyi vashamarira nezimbabwe aye zvakuitwa negovernment yezimbabwe asisina kunaka izvo zvokupinda mudzimba dzevanhu achisecha homwe kusecha homwe kwava kuita uku kusecha homwe kwava kuita kumunhu kanada kuti nyika itange yanaka vanotanga vagadzirisa nyika ozobawo kwete kuti zvishoma zvacho izvozvo zvakasiyiwa maakuba futi izvozvo hazvichandi izvo zvavari kuita hazvichandi izvo ngavaiti zvimwe zvakatooma shoko
makadiiko vashamarari vestudio 7 ini handina nhau yakawanda tinoitwa Edson kumwangatandi tiripana papa Rustenburg Sun City nhau yandinayo ngeinoti vamunangarwa ava chaivo chaivo vanobve kupi kutore ruyusa nerandi kuti ndoatamarara kwakuti bhondi rinoti ndo mari
ndokumbira kumbotaurawo pane vamwe vandakambonzwa vachitaura vachikomenda vachiti vanhu vekusouth africa ndimatiurayira nyika uyai tizobatsirana kuratidzira hongu tikauya ikoko tinoratidzira tinofa nenzara bhozi hapana nga achiri kukwanisa kushanda imimi vari koko ratidzirai isusu kuno tichishanda tichikutumirawo zvikafu nezvimasenzi muchitirarame chese tikauya ikoko tikagara iko tinotsikirana sembeva tinokwana pai chikafu tinochiwana kupi chekudya nyika nezvairi vari kungavaite isu tiri kuno tinobatsirana kuvhota tinouya tozovhota ndo chete zvatingada kungotaura zvazvinoita basa
makadini vashamarari vesitiiipa pictoria iyi ndo inonzi deep down go down yataichai taita go down kuwedzera kuita basi tasitaka manje zimbabwe yasitaka ike zvino izvi zvatoitwa zvino vamunangarwa izvi vamunangarwa tinovatenda nokuti vamunangarwa vakatibvisira vamugabe asi izvi zvavakatibvisira vamugabe vamunangarwa havana kunge vazohwinawo pamaelections okuti vachiva purezidendi wedu takasarudza purezidendi wedu ivo vakatora chigaro ichi saka vamunangarwa tinotenda asi tatostaka zvinhu zvamatiitira tazviona makonewa ipaivo vachamisa chigaro chavo vagare vatonge vedu wei tofa here takasunura sematemba muzimbabwe
mangwanani mangwanani studio 7 kwamuri vanatano nokawande vanajonga kandemire mwana bless muzungu tinoti aiwa chirongwa chamunotipa chakanaka chose tinotenda ini ndinoda kutaura pana mukoma hanzi porungononesi avo vatakavhotera mukaramba muchitaura izvozvo mukoma nemaumiro akaita zvinhu muzimbabwe tingazokuvhotera here munongotaura zvemasanction kuti masanction ndo arinesquida nyika kumberi hamusikuziva 2009 changira iri prime minister masanction aingovapo vakanaka zvinhu ndinotenda zita rangu ndinonzi george chinopwa ndiri pano pazvishavana ndinoti babai
makadii zvenyu vashamarari vestudio 7 ndavichida kubvunzawo ndoda kubvunzawo pamusoro pevanhu tajamuka vachichita jamuka zvavari kutaura zvekuti vacharambidza vashandi kuti varege enda kumabasa vatungamiri varipo mazuva ano especially vamunangagwa nevamwe vavo netimu yavo vanogona kutokanzura vese nokuti thereis a lot of people vari kutoda mabasa zvekutoti kana vakatovarambisa kuti vasaenda kumabasa kunogona kutofuma kwato rekutiwa vamwe vanhu manesi nematichers vandinda vanodzidzisa saka nyaya yakadaro ini handioni ichibudirira manje ende uye haina kunaka nokuda kwekuti iko inokonzera kuti hama dzedu idzo dziya dzavatungamiri vedu venyika vave nehasha dzakawanda nokuti vagara vatori nehasha
maswera sei apo pastudio 7 kuamerica vanamukoma blessing vanamukoma tanonoka hwane vanamukoma jonga pane miremuri sei henyu haindonzi ishumaya mufusiri wapacape town ndopandiri ndoda hangukuru taura pamusoro pemari yakaiswa yekuti vanhu vasashandisa marans kana kuti maus mutemo wakanakisa zvakanyanyisa ndaufarira ini because nyaya inoitika havasi vese vanoona mayusa kana marans chembere dzedu kumusha uko dzinoona mabhondi but dzinotenga mushopu kunonzi dzinoda yusa vanoriwana kupi zvirirai zvokuti ndatendako
makadiniko kuvhowa uko nevateereri vevhowa vose
Ainyaya yekunzi paitwa zim currency zim dollar iri rishande riri roga. Inyaya yakaoma zvisingatomboiti government yatikonewera zvishuwa. Nendungona sekunonzi havasoda kupeya masifu savings nemari dzekunzi chete. Ndo dambudziko ririkungoitika apa. Haadai vambozama kuti vabatane na President Chamisa vashande vari pamwe vaite mubatanidzwa kuda nyika yedu ingaendera mberi nokuti zvavazvikoniwa. Chitanda vakonewa vari kuramba nacho zvacho asi vakonewa relay vaitadzai.
Ava vange vari vateereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita neStudio 7. Chinokukokai kuti muchitumire mazvo enyu paWhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Kozvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vabereki vemwana wechikoro wekuChina akapondwa muAmerica kuChicago vari kukurudzira jaji kuti atongere rufu pamunhu akamuuraya Brent Christensen. Christensen akawanikwa aine mhosva nezuro dzinosanganisira kupamba, kubata chibharo nekuuraya Ying Zhang nebanga muna 2017. Mujumbi wemusikana uyu hausati wawanikwa nazvino wese. VaRobert Mueller avo vakaongorora kana mutungamiriri wenyika vaDonald Trump vakashanda nenyika yeRussia panguva yekutsvaka rutsigiro musarudzo dzemutungamiriri wenyika dza2016 vabvumirana neCongress kuti vazvopa humbo pachena vachibvunzwa mibvunzo nenhengo dzeCongress pamusoro penyaya iyi. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nyaya yevana vadiki vari muhusungwa mushure mokuparadzaniswa nevabereki vavo kumuganhu weAmerica neMexico yave kushuresa vaTrump nehurumende yavo zvakanyanya. Masangano mazhinji anorwira kodzero dzevanhu neanorwira kodzero dzevana pamwe chete nevanhu veruzhinji vari kushora mabatirwo ari kuitwa vana ava nehurumende. Nezuro hurumende yakabisa mazana maviri evana ava kubva pane imwe kamba pavaichengeterwa mushure mekushorwa pamusoro petsvina iri mukamba iyi uye nokusabatwa zvakanaka kwevana ava. Vanobatsira vanotsvaka upoteri vaNick Mada vaudza Studio 7 kuti nyaya yemabatirwo evana aya akasiyana neyevanhu vakuru vanovharirwa kana vachinge vapinda munyika zvisiri pamutemo. Tabata vamada kuti twinze maonero avo.
Zvinhu zviri kuitika kubhodha kugara kwangu muno muAmerica kubvira mumalate 90s handisati ndambozviona, ende zvandakadzidza ndezvekuti nyika ino inyika inochengeta maimmigrants, inyika inochengeta raramo yevanhu, upenyu hwevanhu, kukoshesa vanhu. Asi zviri kuitika nguva inoi zvine kuserudza raramo yevanhu zvakanyanya, kunyanya vanhu vanonzi vanobva kunze, asi zvitoonekwa nyika ino iri yevanhu vanobva kunze. Saka hazvina chimiro chakanaka kunyika ino, mamiro azvakaita kunyika dziri kuita bongozozo nenyaya yevanobva kunyika dziri kunze.
Chiko chiri kukonzera zvinhu izvi nekuti tatisingazvioni zvakadai zvemakore esapfuuraya?
Iye zvine zvanyaya kunaka kuti social media inopatsanura, inoburitsa zvinhu zvese. Ichokwadi kuti zvanga zvisingawanike, zvanga zvisingaitike. Pachivanhu tinoti panorwa nzou huswa ndo hunotamburwa nekutsikwa-tsikwa. Idzi ipolitics dziri kuitwa. Vakuru vari kutsvaga kuti vakwanise kurarama pasarudzo dziri kuuya.
Kana takatarisavo kuwanda kwavanhu vari kubva kunyika dzakasiyana-siyana vachienda kune dzimwe nyika, chii chatinoshora kana vanhu venyika idzodzo vachiti aiwa vanhu vanobva kune dzimwe nyika vanotsvaka upoteri vawandisa, tingavashora here vanhu vanodaro?
Handioni sekuti vanhu vanokwanisa kunge vachishorwa nekuti nyika ino inomiririra raramo yevanhu pano pasi pedenga. Achinoti ma rights evanhu anowanikwa munyika ino. Saka hazvigoni kuti vakwanise kuwapunzira pasi nekutarisiro yevanhu vakawanda vepasi rose. Vakatarisira nyika ino kuti inovapa kodzero yeraramo yavo. Ndokusaka vanhu vachiuya vakawandisa nekuti havana kodzero dzavanopiwa kwavanobva. Ndokusaka rimwe bato reDemocratic Party richisungira rimwe bato racho kuti aiwa nyika ino ndodonzo redu. Ndokusaka pasi rose rakasimba nenyaya dzema rights evanhu. Ngatimire ipapo ndozvinosimbisa nerunyararo pasi pedenga.
Munofunga kuti nyaya iyi ichapera sei vamada?
Inini ndiri kutonyaya kutonetsekara zvakanyanya nekuti nyaya iyi haisi kungoitika kune vamwe vanhu isingasvikana kwedu community yedu yeChizimbabwe. Saka ndichizviona mumabvunziro amaita ichapera nekushungurudzika kwedzimhuri. Nekuti ndokusaka ndataura paya kuti panorwa nzou huswa ndihwo hunoparara. Saka kupera kwenyaya iyi kuchaparadza mhuri dzakawanda. Nekuti mukuru ari pachigaro iye zvino donzo rake ndere kuita zvaari kusunda kuti zvibude zvekuti aburitse vanhu. Saka izvozvo zvichaparadzanisa mhuri dzakawanda ende zvichaita makwenzikwenzisi muraramo dzevanhu. Ende ndinotarisirawo mucommunity medu kuti dai takwanisa kunge tichisungana sevanhu titarise zvinhu zvakadaro nekuti zvichakwanisa kubata vamwe vedu vekuZimbabwe nekuti takawanda mhuri dzekuZimbabwe. Saka handizivi zvangu kuti pane zvinenge zviri kuitika here mumacommunities akasiyana, asi vanhu ngavabatane vapane nemazano nekuti zvichakwanisa kupinda medu. Ende kana zvapinda mucommunity medu makwenzikwenzisi acho anenge achirwadza.
Vanobatsira vanhu munharaunda dzavanogara vaNick Mada vari parunare kuPhiladelphia, Pennsylvania, muno muAmerica neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Mutungamiri wesangano revarairidzi vokumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vakaburitswa muusungwa neZuro Maneru. Zimbabwe nhasi inobhadhara nedzimwe nyika dzepasi pose mukucherechedza zuva revakaitwa kashira mberi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka.
Sokuizika descend